Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kukadzi 5/2025. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanyora mashoko padandemutande ravo reX yaimbonzi Twitter vachizivisa mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump kuti vakagadzirira kutambira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvisina magwaro ekugara zviri pamutemo. ZANU-PF inoti yave kutorera vaBlessed Gezi matano mushure mekunge vakurudzira kuti vaMnangagwa vasiye basa. Vakaremara vobatsirwa kumasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanyora mashoko padandemutande ravo reX vachizivisa mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump kuti vakagadzirira kutambira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvisina magwaro ekugara zviri pamutemo. VaTrump vakaparura chirongwa chekudzinga vari muAmerica vasina mapepa kubva zvavatora mhiko yekutungamira musi wa20 ndira. Gore rapera veUS Immigration and Customs Enforcement kana kuti ICE avo vanoona nezvekupinda kwevanhu munyika vakati vainge vasunga zvizvarwa zveZimbabwe mazana mashanu nemakumi mana nevashanu kana kuti 545 vasina magwaro ekugara zviri pamutemo. VaMnangagwa nevamwe vari pedyo navo vakatemerwa zvirango nehurumende yeAmerica vachipomerwa mhosva yeuori nekutonga nedemo. Izvi zvinonzi nevamwe zviri kupa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvitize munyika zvichinotsvaga mafuro manyoro. Akawo akasike kutanga vaMnangagwa vachiedze kuti vave neukama navaTrump. Muna 2018 vaMnangagwa vakamboti vainge vataura nehofisi yavaTrump kuti vaida kuvapa nzvimbo yekuvakira pekutambira mutambo wegolf kuVictoria Falls. Asi vaTrump havana kupindura. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Aya mashoko aya ndoona senge mashoko asina kwaakarerekera. Nekuti ivo vaMnangagwa havana kunzi sezvati kuona zvokuitwa kune dzimwe nyika kunzi vatambire vanhu ivavo. But chatinoziva ndechekuti Zimbabwe yakasiyana, vanhu vanenge vachiuya kuno kuAmerica yakasiyana nedzimwewo nyika. Nekuti vamwe vanenge vachitizawo kuZimbabwe vari kutotiza hurumende iyoyo yavaMnangagwa iyoyo. Saka ivo kana vachitaura pamashoko especially pamaplatforms akaita seTwitter vachiita solicit kuti vave vachitungamira kudzoswa kwevanhu kuZimbabwe, handione senge pane zvazvinobatsira ivo. And uyezve I think papa kuonekwawo zvekare kuti ivo vanhu vacho vari kunzi vari kudzoserwa nyaya dzavo dzakambomira sei.
Tichitarisawo kuti ivo vaMnangagwa nevamwe vari pedyo pedyo navo vakatemerwa zvirango nenyaya dzavari kupomerwa dzekutyora kodzero dzevanhu uye dzeuori zvinonzi zvakanganisawo nyika. Hapana dambudziko here ipapa kuti vanhu vange vachidzingwa muno kunyika vachiendeswa kunyika yakatemerwa zvirango nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu?
Hongu pane tine dambudziko ipapo because nyaya iri kuitwa kuti vanhu vatize kuZimbabwe inyaya yekutyora kwekodzero. Ende uyezve vanhu vakawanda vanenge vachitizira kudzimwe nyika kusava it might not be America maybe kune dzimwewo nyika dziri progressive. inenge iri nyaya yekuti vada kutsvaga upoteri kuti vararamewo life yavanenge vasingatarisi over their shoulders kuti hurumende kana mapurisa kana masoja anga vachivadzingirira.
Vamasiye, tiri kuona vanhu vakawanda vatarisana nedambudziko rekuti vari kudzingwa muamerica, vamwe vekulatin america nedzimwe nyika dzakasiyana siyana. Vemuzimbabwe vanenge vachida kudzingwa vangaite sei sezvo muri gweta rinorwirawo kodzero dzevanhu?
Ya hongu, tinozva kuti pane listi rakafamba richiti pane vanhu vekuzimbabwe I think vaikwana kuta 500 vanga vari pamaremoval orders ehurumende. Yes, zvinhu zvakadai so it's procedure. Muno muamerica mune mutemo and zvinhu zvese zviri procedural, and ndinoziva kuti list ro rogara rakafamba but rogara risi vanhu vari ipapo apo vanogava vasiri kuva vachiiswa mundege kudzoserwa because panenge pane maprocedures anenge achizoitwa pamberi papapa yekuti vanhu vanokwanisa kuenda kumatare vonomisa atingati maremoval proceedings iyayo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vachitaura vari parunare vari kuTexas muno muAmerica. Mutauriri webato rezanupf vaChris Mutsvangwa vatumira mashoko kuvatori venhau nhasi vachishora zvikuru nhengo yebato ravo yeCentral Committee uye vari murwi wehondo yerusununguko vaBlessed Geza vachiti vakazvidza bato nekutaura kuti mutungamiri wenyika nebato vaEmerson Mnangagwa vanofanira kusiya basa nekuti vakundikana. Vamutsvangwa mumashoko avo vati zvakataurwa navaGeza zvakafanana nekuda kupandukira hurumende. Vavimbisa kuti vacharangwa uye vakati bato rakabatana mukutsigira vaMnangagwa. Asi vachitaura nevatori venhau nezuro, vaGeza vakati hapana munhu anokwanisa kuvadzinga mubato. Mugozeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANUPF vaFarai Marapira.
Aiwa, tinoti maswera sei kwamuri. Tichikudzidzisa kuti hongu tsamba iyo yabva kumutauriri mukuru wemusangano weZANUPF vanova ivo vaambasada Christopher Mutsvangwa.
Mashoko ari mutsamba iyi ari kuedza kuti kudii kuruzhinji rwevanhu?
Mazva ari mutsamba iyi ari kutaura ivo kuti munhu anenge afamba nomusangano apfumbira kusvika pakuzopiwa chigaro chokuva mucentral committee uyezve ari munhu anotarisirwa iye akandotwa kuhondo yerusununguko anotarisirwa kunge ane ruzivo rwegwara, ane ruzivo rwediscipline, ane ruzivo rwekufambisiwa kunoitwa mashoko mukati memusangano. Kana munhu uchinge uine chaunoda kuti chigadziriswe, une maonero wako kana une chaunenge uchida kuti iwe unzwike kuti wataura. Kuita kwavaGeza kwashaya hukuru, kwashaya kuziva gwara kuti vave vari munhu anoratidza kuti vakabikwa vakaibva mukufambiswa kunoitwa nyaya dzedu mukati meZANU PF.
Ichirungu changa tichinyorwa chakakura mavara makuru apo, hazviiti sezvine kakuchichidzira mukati here?
Bodo hapana wambonzi uchabviswa musoro, asi changotaurwa ndechekuti ZANU PF musangano une matanho awo, musangano una magwaro. Kana munhu achinge amaposha, munhu unosangana nemutemo wedu wemuZANU PF. Pamukunyorwa kunenge kwakaitwa magwaro acho hakusi kutyisidzira, asi kungoti tingotaura zvinenge zvichingozikanwa nemunhu wese ari mumusangano. Nekuti mwana wese weZANU PF anoziva gwara, mwana wese weZANU PF unoziva mufambisiko wenyaya. Saka neshoko rungotaura kuti iwe somunhu waiziva ukafunga kupingidzira uchangosanganawo nemutongo ubuda mumusangano sezvinongozikanwa nomunhu wose, zvingatyisa vasingazivi ZANU PF. Asi vanozivi ZANU PF vanozviziva kuti indiscipline chunhu chisingatarisirwi kurusa kumunhu anenge asvika chinhano chekuva central committee member.
Tanzwa kuti kunana Masvingo province kune vamwe members of parliament vatombomiswa ikoko vachinzi vane rimwe navaGeza ivava. Nyaya idzadzisi dzakutsemura musangano here?
Chinoitika aicho ndechekuti ZANU PF kubva ichibarwa musi wa8 August 1963 haibviri kuti inzi inopamuka, haibviri kuti inzi yazungunuka. Makore osawa kune chinongoitika chinonzi ZANU PF PF yazungunuka Zanu PF yazopamuka Zanu PF inofamba negwara chinongo chandicho kuti unenge wada kubuda mugwara na vamwe vake vanongosuduruswa mukati mava nekuti haasi manjake manja haisi briefcase parts ino iparti ine constitution ine magwaro ayo inofamba nawo.
Mukuru muofisi yezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF Farai Marapira vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Sezvo chitema tisina divira takarerekera, tabatawo imwe nhengo yeZANU PF vaJeremiah Nyoka yemabhunhu Masiwa kuti tinzwewo pavamire pane zviri kutaurwa navaMarapira.
Maziwayo ndo zvagara zvinoitika kuZANU PF zvekuti kana munhu akaona muonero wakasiyana neuri kudiwa nevanenge vachitonga anotsvagirwa mhosva, anoprosekutwa achikomerwa mhosva dzisina nebasa rese. Hazvina zvazvinoshanda because zvazviri kureva ndezvekuti judiciary captured, zvinongoreva kuti even mapurisa chaiyo entire mapurisa ari kushandiswa as a political opponent yekurwisa vamwe vanhu vasingadi zvekuda vangu. Saka zvazviri kureva ndezvekungoti nyika iri mumaoko evanhu vasirivo.
Ko sei muchidaro?
Nyika inofanira kuva one in a democracy, mukoma blessing. Nyika inofanira kuva ivanhu vanofanira kunge vakatambanuka kutaura zvinhu zvakavasunungukira pasina zvinopa kuti vanhu vanombunyikidzwa kana vachinge vataura maonero avo, kwete kuti kana munhu achinge ataura maonero ake anenge akuterwa. Saka vanhu vachauya vodyara mari sei munyika kana nyika ichimbunyikidzwa kodzero dzevanhu, ichimbunyikidzwa even constitution.
Ko imwe mhosva yavakapomerwa navaziyambi ziyambi gurukota rezvemitemo kuti vakaponda ivo vageza,
vablessing geza ava havana kana chavakatadza. Nyaya yavo kana vanga vaine nyaya sezvavari kukrema haifanira kubuda nhasi nenyaya yekuti vati havadi 2030 nenyaya yekuti vadhinaunza vamunangagwa pamabasa avo avari kupomerwa. Saka wai zvauya nawo nenyaya yekuti vageza vataura kuti havadi 2030 zvakadii kuuya last year kana vanga vane mhosva zvakadii kuuya even 2023.
Asika vageza nevamwe vakaita semi muri kunzi hamusi kuteedzera zvakataurwa kane bato kuti gore rapera rakati bumbiro remutembo rinofanira kuvandudzwa kuti vamunangagwa vaenderere mberi vachitungamira kusvika 2030, vanhu vese vakazvitambira pamusangano wekupera kwegore.
Right, magona ipapo mukoma blessing, zvazviri kuita ndezvekuti hazvina kubva kumastructures eparty izvozvo zvekuti vamunangagwa vanofanira kuramba vachitonga. Zvakaitika mukoma blessing ndezvekuti machairman aya akangodaidzwa ndokupiwa mari, vakangodaidzwa ndokupiwa mari, vapiwa mari kudaro ndokuchinzi chenda imunotaura zvakati nezvakati nezvakati, hazvina kubva kuvanhu. Saka mastructures eparty haasi kutombodziva nyaya idzodzo and vari very bitter nenyaya dzemukoma blessing. Saka nyaya dzekunzi resolution number one ine something to do nenyaya yekuti Emmerson Mnangagwa anofanira kuenda ku 2030 haisi it's not going to rise because zvinhu zvakaitwa even madistrict even madcc member avakutonautichema kutoti ko wai zvinhu zvakadai zvirikuitika.
Avo vanga vari nhengo yebato reZANU PF vaJeremiah Masiwa vachitaura vari parunare muHarare. Vateereri echino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pavoa shona WhatsApp channel yedu uye paFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govana ine vamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Vamwe vasingaone mudunhu remasvingo neMidlands vakafara zvikuru apo vakapiwa rubatsiro rwezvikwanisiro zvakaita setsvimbo chena dzekufambisa, magirazi ekuonesa pamwe nezviringazuva zvinotaura kuti vakwanise kuita mabasa avo zvakanaka. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Rubatsiro uru rwakabva kusangano re Albino Trust in Zimbabwe kana kuti ATZ yakabatana nekanzuro reguta remasvingo pamwe nebazi rezveutano. Vachitaura pakugamuchidzwa kwezvikwanisiro izvi musi wechipiri mumasvingo, mukuru webasa musangano reATZ vaBruce Nyoni vakati vakapa rubatsiro urwu kurerutsira vasingaoni kuti vararame zvakanaka.
Vanhu vasingaoni vanobatsirika vachabvunzi vanhu kuti dzave nguvai, iyo vaakuziva kuti dzava nguvai, zvino zvivagone kurongawo zvakakwana. Izvi zvinokwanisa kuti tiendere mberi pakuderedza urombo nekuti vakwanisa kuti vazive nguva, vakwanise kuzvifambira vari vega tavapa mawalking sticks, tikavapa zvakare mashedzi ekuvhara maziso avo kuitira kuti kusarura ganda rusavepo.
Tsvimbo chena dzinobatsira vasingaoni pakufamba mumigwagwa uye kuvatyairi kuti vaone zvakanaka kudzivirira njodzi mumigwagwa. Vancuve vanoti nezuro chete vasingaoni vanosvika mazana maviri vakabatsirikana, vakawana magirazi vanosvika zana nemakumi matatu, vamwe vakawanawo tsvimbo nezviringa zuva. Mumwe asingaoni vaDaniel Mushoni vekuva 27 kwaChivi vakatenda zvikuru nerubatsiro rwavakapuwa.
Asi nokuda kwekukundikana kwedu kuwana midziyo yokushandisa sevanhu vasingaoni, nhasi veAlbinos Association pamwe chete nevemasvingo council vazviita varangarira kubvawo pasi pemwoyo wavo kuti tine dzimwe hama dzinorarama asi dzisinawo kwanisiro sezvavaita nhasi izvi pakutipavo white cane seyamuri kuona yandakabatai netalking watch yakutoremberera iri muruoko rwangu kuzoya maglazi andakaroverera mucheno ngwengwengwe.
Vamwe vakaita saAmai Stokozile Kechke vekuzvichavane vakati tsvimbo chena dzinovabatsira chaizvo mumigwagwa.
Ndafara nechirongwa ichinoti ichi chinhu ndaichishuvira kubvira kare kuti ndifambewo zvakanaka, kana tichifamba tichidai so motawo ichibvawo kudhraivha unokwanisa kundionawo, nekuti ndifambe nedanda azokwanisa kukurudza kuti ndiona kana chifamba murodhi akwanisa kudziurira nawo zvakanaka, tichikwanisa kufamba ndichinzwawo makomba pane gomba nepane dombo tichifambawo zvakanaka. Ndachifarira chirongwa ichi.
Meya weguta remasvingo vaAlec Tabe vakati vakaisawo mari sekanzuro kutenga zvikwanisiro uye vachabatsira vakaremara kuwana nzvimbo dzekuvaka.
Pachange takuindudza rodzo mahousing schemes edu pachapa mastands, tichakonsidhawo people living with disabilities, tichavapawo a certain percentage poga poga pachete allocation, tichange tichiziva kuti tinenge tei 10% 50% yatopawo kune vanhu vanorarama norema.
Kanzura weward 2 mumasvingo vaBenson Water vakatiwo
izvezve nemusi weSaturday tiri kuindirira mberi nechirongwa ichocho, kune vari kuuya futi pafrance abiri muward 2 vari kuuya vachibhadharisa $10 kuti vaone chiremba, then vobhadharisa maglazi achiita $15. Kune vanoonera padhuzi vachange vachipiwa maglazi for free.
Mukuru webasa musangano remasvingo Visually Impaired Association vaThomas Moyo vakati chirongwa ichi chakakosha zvikuru.
Tinotenda zvikuru nezvaitirwa nhengo dzedu. Chirongwa chakakosha zvikuru ichi, chinobatsira raramo yevamwe vedu vanonetseka nharaunda medu.
Vanyoni vakati ATZ ichange ichiita chirongwa ichi kwemakore mashanu anotevera munyika mese uye vachabatsira vakaremara nemawheelchair, madondoro pamwe nezvimwe zvikwanisiro. Sondo rapera vakabatsira kugweru uye sondo rinouya vari kuendesa chirongwa ichi kuBulawayo nekuBedbridge vozoenda kune mamwe matunhu munyika. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndiri Godfrey Mtimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezveutano muDRC vaSamuel Roger Kamba vanoti Rwanda nevari kuitsigira vari kuisa upenyu hwevanhu vakawanda munjodzi nekuramba kuti rubatsiro rusvike kuvanhu vari mudunhu reKivu, umo mune hondo inotyisa pakati pemauto ehurumende nevakaipandukira vanosanganisira chikwata cheM23 chinonzi chinotsigirwa neRwanda. M23 nezuro yakati hayo kurwizana kumbomira kuitira kuti vanhu vakwanise kupiwa rubatsiro. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, ndege yemhando yedrone kubva kuUkraine yabomba panochengeterwa mafuta ekufambisa dzimotokari mudunhu reKrasnodar muRussia. Russia inotiwo yadonhedza dzimwe ndege dzemhando yemadrones kumatunhu akawanda kusanganisira kuKursk neBelgorod. Ukraine iri kutiwo yadonhedza madrones atumirwa neRussia mumatunhu akawanda munyika iyi. Muchikamu chedu chatino tarisa zviri kuitwa nezvaro reZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nasi tine hurukuro nava mwandibuya Kennedy Mutefa vari kuCalgary kuCanada, avo vanove mutungamiri uye mumwe wevakavamba sangano reFriends of Karanda Mission Hospital rakaparurwa mukupera kwesvondo. Chinangwa chesangano iri ndechekubatsira chipatara cheKaranda Mission kuburikidza nekuunganidza mari nezvimwe zvikwanisiro. Ngatidzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa cheFriends of Karanda chirongwa chakaumbwa mukubudikidza kunyanya nekuti inini ndine hama dzakabatikana nechirwere checancer. Baba wangu ndini vakashaika necancer of the liver at the age of 67. Ndine mukoma wangu firstborn yomba medu yakabatwa necancer yemumatumbu makuru aya vari pa age ye 44 years. Asi takanyanya kundibatisisa munin'ina wangu akashaika about 2 years ago akabatwa ane cancer yemumusoro yaya. Saka akaitwa maoperation 2 within a space of 10 months. Operation yekutanga yaida mari yaisvika almost 4,000. Mari iyoyi kuiunganidza semhuri yainetsa, asi sezvinei takaedza tikaiunganidza. Then within 10 months chuma yake yayanga yatokura futi yauda futi second operation. Saka ndinetsa kusvika pakuti the last operation takatozomuita GoFundMe, asi tiri pakati peGoFundMe akanga akurwadziwa zvakanyanya. Tikatozotora motikari yake yaaishandisa kunopa chiremba kuti tikukumbira kuti chiremba bata motikari operator hama yedu, kana tikamutatswa ndisisa mari taiwana tozoziva tokubhadhara totora motikari yedu. Saka zviitiko izvozvi zviitiko zvakanyanya kundibatisisa kuti mukurarama kwedu kana isu vatombori nayo shoma shoma yacho tambudzika zvakadai soizvi kuti tirweze mari yekuti hama dzedu dzirapwe. Saka vaya vasitorina vari kumaruzevha vanoshaya nherera neshirikadzi vakasangana nedambudziko rakaita seyo vangaite sei?
Hama dzenyu dzakamborapwa here paKaranda? Chakaita kuti musarudze chipatara cheKaranda chii?
No, hama dzangu hadzinamborapwa paKaranda. Chakaita kuti ndisarudze Karanda ndechekuti kunoko chiremba vanonzi Dr. James Watt vanogara padhuze nesu chaizvo chaizvo tiri kuno kuCanada kunoku less than 300 meters kubva pamba pedu. Ndo vakanditi ndavaudza nyaya yangu vakati chipatara chaungashanda nacho kuZimbabwe ivo chavaine confidence nacho kuti utungamiri huri ipapo hauna huori hauzodye mari vanoonekwa vachishanda zviri professional. iCaranda Mission Hospital nekuti Dr. Paul Cecil vanova ndivo chiremba vepaKaranda vakamboshanda naDr. James Watt vari paHoward Mission.
Munotarisira kuti vange vachibatsira ndevapi?
Sekutarisira munhu wese chero vari kuZimbabwe nekuti iye zvinezvi tave neplatform yedu kana kuti website yedu. Vanhu vakaenda pawebsite pedu vakaklika pakanzi donate. Tiri kushanda neimwe kambani inonzi Magetsi. Ava vemagetsi ava ndova tiri kushanda nawo. Saka platform yemagetsi iyoyi munhu wese ari kana even kuZimbabwe ndotonzwa kuti vamwe vari kutodonata vachishandisa EcoCash account yavo. Saka munhu ari kuZimbabwe neari kunze kwenyika anokwanisa kukwanisa kupinda achidonata.
Vanoda kukubatai kuti vange vachipindawo muchirongwa chenyu kana kunzwa zvakawanda pamusoro pechirongwa ichi, vanokubatai papi?
Pari zvino vakawanda vari kwanisa kutibata vakaenda pawebsite pedu, pane pakanzi contact us. Ipapapo vakangofila information yavo, email inobva yauya kwatiri nditovabata. Kana kuti inini ndakasununguka futi ndinowanikwa panhamba dzinoti +1 587 500 3490. Ndodzokorora +1 587 500 3490. Website yedu inonzi Friends of Karanda.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reFriends of Karanda Mission Hospital vamwandibvuya Kennedy Mutefa vari parunare muCalgary kuCanada naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti America inogona kutora Gaza Strip yoendesa vanhu vari munzvimbo iyi kune imwe nyika. Vakataura mashoko aya mushure mekuita musangano nemutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu muWashington DC nezuro. Mugoziya nezvemashoko aya, Marvelous Mhlanganyauye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaTim Muringai vanoshanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe.
Kushanya kwaita vaNetanyahu hakushamisi, nokuti nyaya iripo ndeyekuti vaNetanyahu nevaTrump vanenge mapersonal friends, uye neIsrael nemabatano yakaita neAmerica vanodyidzana mune zvakawanda. Tinoona kuti iyo Israel ndiyo inowanzowana mapackages kana kuti aid yakawandisa kupfuura nyika pasi rose from America. Saka kuti ivo vave munhu wekutanga o mutungamiri wekutanga wekunze kwenyika kuzoshanira vaTrump kusimbisa ukama hwavainawo as friends and as leaders of their country.
Tombotarisa zviri kutaurwa navaTrump panzvimbo yeGaza, munozviona sei?
Nano yataurwa navaTrump yekuGaza iyi inenge ichange ichidisturba mamiriro azvakaita muGaza, nokuti tinoziva kuti vanhu vekuPalestine Gaza yanga iri one of their properties kana kuti nyika yavo. Saka zvataurwa navaTrump izvi zvinenge zvichakachamadza vakati wandei tatonzwa maBritish, maFrench, maRussians nevanhu vekuTurkey vachitaura kuti zvavari kutaura izvi zvinenge zvisingaite. Saka ndiri kuona kunge panenge pachaita inonzi yo pushback pane zviri kutaurwa izvi navaTrump.
Munoona remangwana repasi rose rakamira sei tichitarisa zviri kuitika pari zvino?
Mamiriro akaita kunze kwese. Tinenge tichaona kunedzi kuita kurealina kwemacountries nezviri kuitwa navaTrump izvi, nokuti zvizhinji zvacho hapana anenge avhunzwa kana kuti vaconsulta maforeign policy specialists avo kuti zvinhu zvavari kuita zvizhinji zvinenge zvichanyekenyedza nyika dzakawanda sei. Zvimwe zvacho zvinenge zvakanaka, asi mune zvakanaka mune zvakaipawo. Saka tichaona kuti kufamba kwenguva zvinhu zvinenge zvakamira sei.
VaTim Muringai vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vanga vari parunare kuOhio naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwawo zvinofungwa nevamwe vatereri vedu.
Ndiitwa Pesto Pesto ndiri pano paJoburg po. Imi nyaya yangu ingori nyaya dikidiki ini. Iyo nyaya yekurwa kwezanu PF inotochitiwo batei, asi chinogona kunetsa ndechekuti vanhu vakatimbadza 2017 dzatakamhanya nekumhanya nekukwira magandakanda emasoja tichifarira nganga inobata mhanya. Sasa imbiona vanhu tisiri kunyanya kuita zvimwe zviya zvekudai dai. Vanhu ava rinenge rangopinda vakafanana, mwana wenyoka inyoka achinji, ungogara inyoka unongokuruma futi. Vanhu havari kungorwira nepawa pachavo ivo, pachavo ivo vari kungoda zvepawa.
Murisei murisei pastudio apo. Ndoda kutaura pamusoro pavamavhaza. Vamavhaza zuro vane muonero wakanaka, but vari kupanzvenga chokwadi. Vanotaura kuti kwai triple C Chabangu, Chabangu mujibha weZANU PF. Chabangu hatimuzisu kubva tsvangira achiripo, vakangotorwawo kungoiswa chibanu mujibha weZANU PF. Vasairenga vanhu veZANU PF kubati triple C. Zvavakaita nana Mudhenda, Mudhenda eZANU PF, Chabangu weZANU PF ana nguve vaya akangotovapa kuti umuti vice president otondotengesera ZANU PF. ZANU PF yatoona mkano. Saka musaterenga mbeya nemuswi, vanhu ava iZANU PF.
Makadi Studio 7. Problem ndiyo kuti mapolitician kana ivo vachida kuzvikokera masimba vanoshandisa vanhu, voti vanhu ndo vanoti ivava vanageza ivava vanoti kwanzi izvo corruption chichinyi yavuraya nyika. Iyezvi kunyange kuvaisa vanageza ivava vanongomora kusvika nyika isina chinhu, ende vakangova vamora nanhasi vanoda kuramba vachimora.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7. Aiwa vatereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Musakanga nokupinda muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. apo tiri kutarisa mashoko avamunangagwa ekuti vakagadzirira kutambira zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvadzingwa kuAmerica nekushaya mapepa. Uyewo matambudziko ari kusangana nevari kuSouth Africa vane mapepa eZimbabwe exemption permit. Tava tashuka magumo chirongwa chedu cha nasi. Anokoneka ene mfaro ndinwe nyo Blessing Zulu ndire mu Washington na DC. Doksia mina taboka ngube munaudze isindebele.